vagari ava avo vakatanga kusungwa nemapurisa mwedzi wapfuura pasi pechirongwa cheoperation no to land barons vanoti ivo havana kwekuenda sezvo vakatora minda yemumapurazi aiva yevachena makore maviri nemana apfuura pasi pechirongwa chehondo yeminda vanoti gare rakavapa mazuva manomwe ayo apera nhasi ekuti vabve paminda iyi iyo inonzi ndeyehurumende amai matamhaka vepapurazi recape town pedyo neguta remasvingo vanoti vari panguva yakaoma sezvo vakusiya misha uye vasina kwekuenda
patamuka tikaenda kukoti ndopatandosvika tichipiwa mutongo wedu ukoko kukoti wokunzi muri kubatwa nemhosva kuti vamakagara hapabvumidzi ilendi yakatogazetewa negovernment kuti itengese imimi imi munofanira kubuda nokuti hamuna mapepa okugara imomo
umwe mugariwo amai anita havadi vari kwabhuka pedyo nekwachii vanoti
ndine mbudzi ndine huku tine madhongi hatitozivi kuti tichazviisepi zvinhu izvozvi vana vechikoro vatopinda dambudziko nokuti maexam classes hatichazivi kuti patichabva kuno tichinonangepi zvirimwa zvedu takava takarima chaiko tichiisa mari dzematrakita sekuziva kwamunoita kuti torima nematrakita zvongosara here zvose izvi
vagari ava vanoti varasikirwa nemidziyo inosvika zviuru nezviuru zvemadhora ekuamerica pasina kuripwa nehurumende iyo yakavadzinga sangano rinowira kodzero dzevanhu recommunity in action platform kana kuti cap rinoti danho rakatorwa nehurumende kutyora kodzero dzevanhu sezvo zvisiri pamutemo kudzinga vanhu vasina kupiwa kumwe kwekuenda vanoona nezvekufambisa kwemabasa mucape vakudzai mushave vanoti magweta avo ari kumiririra vagari ava kuitira kuti dare remise kudzinga vanhu avo
saka izvezvi tiri mubishi nemagweta edu anomiririra kodzero dzevanhu kuti timise kudzingwa kuri kuda kuitiwa nehurumende
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakamirira cape vamadhoki chivasa vanoti vari kuendesa nyaya yekudare repamusoro kuti kubviswa kwevanhu uku munzvimbo dzavo kumbomiswa
chatiri kuita ndechekuti isusu tiri kuchallenja kuti vagari havakwanisi kunge vachibviswa pavakagara vasingatenderani nazvo uye vasina imwe alternative yavanenge vapiwa nehurumende
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakolini maboke vatiwo kubviswa kwevanhu uku kunotyora kodzero yevanhu iri mubumbiro remitemo yenyika yekuti munhu wese ave nepekugara
saka mutongo wakaiswa nehigh court kana pasina umwe mutongo wakaubvisa itimenzi zviri kuitwa zvinenge zvisiri pamutemo
tichitaura nevatori venhau kurukota redinhu remasvingo vaezra tazamira vanoti hapana kutyorwa kwemitemo nekodzero dzevanhu sezvo ivhu rese remunyika riri remutungamiriri wenyika
haina umwe munhu ane mvumo yokuipa kusara kwase through madelegated powers madepartments akasiyana siyana
vazhinji vakadzingwa muminda yavakatorera vachena mugore ra2000 kunzvimbo dzakaita sekwabhuka cape town nemamwa pamwe nekwamushandike idzo nzvimbo dzinopoteredza dhorobha remasvingo vamwe vagari vanoti kudzingwa kwavo kune chekuita nezvematongerwo enyika sezvo vachangobva musarudzo dunhu remasvingo rinonzi rine vanhu vanodarika zviuru gumi vakazvigarisa zvisiri pamutemo munzvimbo dzakasiyana siyana vanofanira kubviswa uye vamwe vagari vanosvika mazana matatu mudunhu rechipinge manikaland vari kumiswa pamberi pedare dzimosi vachipomerwa mhosva yekuzvigarisa zviri pamutemo ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Timba.